Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 27/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iwo akusevya kasikwere muna 2023 varimo sitara unenge riri murakanyorwa muballot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivavhotera.
Vaimbova gurukota muhurumende vasevia kasukuere vanonzi vari kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya asi bato rezanupf rinoti harivhunduke mutsindo wejongwe
nekuti kana chisima chichifamba munjanji chikanzwa mota kutindira ingava yemawaya kana yematoi chingamira here kana kuti kana mbadziko rokupfuura ingoteererawo zviri sevamwe vanenge vedzinoda makuwa
imwe nyanzvi yemunyaya dzezveupfumi inoti Budget rakaturwa na muzvina fundo mutuli ncube gurukota rezvemari harina zvakawanda zvarinobatsira vashandi. Morocco yoita maminimini ku World Cup nekurova Belgium. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Vakasi.
Vaimbova gurukota muhurumende vasati vaenda muhupoteri kuSouth Africa vasevia kasukuere vanonzi vari kuronga kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya izvo zvapa kuti patange kukandirana makobvu nematete pakati pavo nebato rezanupf vakasukuere vakabudawo pane imwe vhidhiyo vachiti vakagadzirira kutungamira uye havasi kuzoita zvakaitwa nemamwe makurukota ari muupoteri anoti vaJonathan Moyo navaPatrick Zhuwao vaviri ava vakakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato rezanupf nekumbotsigira kwavanoti vakaita mapato anopikisa mushure mekuenda muupoteri pakapidigurwa hurumende yamushakabvu Robert Mugabe Bato rezanupf rakabva rati vazhuwao navamoyo vakasununguka kudzoka kubato. Patabata vakasukuere vati vanga vasina kusununguka kutaura sezvo vange vari parufu. Asi tabata mutauriri wechikwata chinovatsigira cheTyson Wabantu Movement vantokozi Msipa.
Vakasukuere mashoko avo vakamira pari right choice nekuti mukutaura kwavo kuti hapana midi kuti vai iyo vanokubira ruregerero vari iyo vakatandaniswa nefuti kubva kuZimbabwe vari right choice muonero wedu ndekuti taifunga kuti vakakanganisa kudzingira vamwe nefuti vachazviona nekufamba kwemakore kuti zvavakaita zvizvizvo zvakauraya musangano saka mafungiro edu anga ari kuti vachazoti vakombana huyai batanidze musangano wedu semachandira emboita vamugabe asi tiri kuona kuti handivavo vari kuda kufamba mafambiro avo efuti achiramba achidzingira vamwana saka mashoko avo akasikirova righteous asi mashoko makukutu akataura vanhu ndekuti iwo vakusevia kasikwere muna 2023 varimo zita ravo unenge ririmo rakanyorwa muballot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivavhotera
saka izvozvo hazvizokonzerese here matambudziko kana muchiti vanenge vachikwikwidza musarudzo vari kudzokera kuZimbabwe here
muZimbabwe ndomaari kudzokera muzvarwa wezimbabwe vane kodzero rese munyika muno rekuti adzokere kuZimbabwe nekuti musaro weZimbabwe. Saka kuZimbabwe ndokwaari kudzokera and mazuva acho asvedera zvekuti twadzose. Tichamuona kufamba muZimbabwe muroad pasina kutyika. Nekuti nguva yekutyika yapera.
Asi tanzwawo veZANU-PF vachiti havasi kutombotya vakasukuwere zvachose. Vachiti nyangwe vakasadzoka kubato hazvina kana nematuro ose chiro zvese zvavanenge vachida kuita hazvibudirisi.
Mucharangarira kuti dabotara kuti vanhu vakaba musangano wevanhu ndouya futi vari kuti mugombana vatakadzinga nefuti ati kumbomutyi nyaya yekuti maybe vachiri nefuti dzavo vanoda kuti vazomudzingirira futi asi zvatinoziva isu nezvekuti teedzeri vakaswere vakawanda and vari redi kuti paanongopinza muzita rake muballot box 2023 vachamupotera saka tichazviona kuti iyoyo avane futi futi dzavo dzichavhota here.
Mutauriri wechikwata cheTyson Wabantu Movement vaNtokozi Musipa vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi.
Ndingonzwa tingopopotawo tozongoonawo pamasaisai ari kuSouth Africa kuda kuchida kusoweto kwaanogara. Kubva zvaakatiza munyika akambodzoka paya akatiza zvekare, manhu acho hatizivi kuti unoita nezvei. Ndingotozokuonawo nokungonzwa asi zvaanotaura zvake hazvii zvakangofanana nokuti kana chitima chichifamba munjanzi chikanzwa mota kutimbira ingava yemawaya kana yematoi tingamira here kana kuti kana mbadzi kaukura ingoteererawo zvedu sevamwe vanenzeve dzinoda makuhwa asi zvazvinoreva chaizvo ndioni zvinde zvazvinoreva munyaya dzezvematongero eZimbabwe.
Saka bato reZANU PF harisi kuzoiedza kukwezva vakasukuwere kuti vadzoke ndozvamuri kutaura.
Pati reZANU-PF harikwezvi munhu wakabuda musangano nenzira dzakaita semabudiro akaita kasikuwere kuti agodzoka musangano. Unoziva here paya zvevakuru vomusangano vanogara tiyochidziya nokudzidzisa vose vanoita tambetambe redzo nemusangano vanodzoka voga havo nokuda kwokuti vanoziva kuti kunze kwemusangano weZANU-PF kunotonhora zvisira mbobvi. Unoita sevaya vanogara kumapolar regions kufunda kuti zuva kana kuonekwa kunyura kwara. Saka musangano weZANU-PF musangano wevazhinji ndiwo homwe inokwana isu navamwe vose tose vanoda kuuya kwavari asi iwo haukwani muhomwe mumunhu uye hapamborina kana imwe nguva zvayo yakanonzi kana kusina nhingi musangano weZANU-PF basa harifambi aiwo. Saka handizivi kuti inobuda kuti ndifungidzire kuti vakasikuwere ndiani unovapa manyeme kana nyawi renhema rekuti ivo vachazokwezwa nemusangano weZANU-PF kuti vadzoke nekuda kwokuti vasipo musangano weZANU haufambi. Handizivi kuti vanowanei nemanye pavanopiwa akadaro manyaukamukamuharawa kunotaichiyamwa
kubva zhwau navamoyo zvavakanyora tsamba yavo iya vachiti vari kukumbira ruregerero kuvatsigiri vebato. Pane nhaurirano dzavambozoitawo here nebato nezvenyaya yekuti vadzoke?
Hatina mutungamiriri kana kuti vakuru vemusangano vati vatavo vaona tsamba inobva kuna Jonathan Moyo navakati zhwau ichiuya kwavari fomari. Saka pari zvimwe zvamakangoonawo musocial media ndozvatakaonawo hatigoni kurieta netsamba dzakaita seizvozvo nokuti dzinenge dzisina kuuya kumusangano.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare. Urongwa hwekuzeya budget rakaturwa nemusi wechina negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuri kutanga mangwana. Nyanzvi dziri kutarisirwa kupenengura budget iri kunhengo dzeparamende. Kwemazuva mana kubva musi wechipiri svondo rinouya komiti yeparamende inoona nezvebudget ichange ichizeyawo budget iri nevanhu. sangano rinoongorora nezvemashandiro eParamende reVeritas rinoti musi wa 6 zvita ndipo vachazozewa budget iri nenhengo dzeParamende. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti avo budget rakaturwa navanxube harina kunakira vashandi zvikuru panyaya dzemitero yavanobatirwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Beti yakaturwa na Minister of Finance inoratidza kuti vanhu vachapinda mumatambudziko makuru kune vanopenyu kunyanya takananga nhau dzematax spends asina kuchinjwa. Pari zvino munhu kuti akwanise kusataxwa anonga achitambira mari pa 75,000 RTGS. Saka Minister of Finance havana kuchinja matax bands ichireva kuti vana vazhinji muna 2023 vachapinda muhigher tax bracket. Mari vanonga vawedzerwa yotorwa nepakati nekuti vanonga vakukwanisa kupinda mu 40% tax bracket. Ndiyo inonzi zindakupa zindakutorera. Chimwe chisikutifadza sevanoongorora upfumi hwenyika ndechekuti mari dzanga dzichiparurwa nehurumende mubudget dzinoratidza kuti mamwe mapazi sakaita seminister of finance pachezvayo ine mari inosvika kuma $200 billion. Mari yakawandisa zvikuru isikaenderana nemashandiro anoita minister of finance.
Asika bazi iri rine mamwe makambani akati wandei wandei anoshanda pasi paro muzvinafundo mugano.
Hongu tinoziva kuti vane mamwe mabazi ari pasi pavo ari sana Zimra, Ziparo neZimstars. Asi Minister of Finance iri kuratidza mubudget mai iyo pachezvayo kuti ichange izobhadhara masalaries evanhu vari pasi Minister of Finance mari inosvika 80 billion Zimbabwean dollars. Tikatarisa Minister of Agriculture inova tingati ndiyo the biggest ministry paringe nekuti ine vanhu vakawanda vari muma minda vatingati maagritech officers nemaparastata vari pasi payo.
Vari kupiwa mari dzakawanda sei ivo vari kubazi rezvekurima?
Salary dziri kupiwa kuminister of agriculture dzosvika pa $57 billion. Saka ndiyo ministry inganzwisisika kuti inofanira kupiwa mari yakawanda. Zvino zvinogona sei kuti minister of finance yowana mari yakawanda kupfuura minister of agriculture? Zviri kutaura kuti mari idzodzi dzichashandiswa zvisiri izvo nekuti hadzingaendi kumasalari.
Asi munofunga kuti chikonzero chii chaita kuti vapiwe mari iyi muzvinafundo?
Yangoiswa pa cost center yemasalaries zviedzita. Asi isu tiri kuona kune kweichazoshanda kusiri iko zvinonga zvaakubvisa nyaya dzetransparency and accountability. Chimwe chiri kutinetsa futi chekuti minister of finance havana kubvisa 2% tax. Saka zvinoreva kuti tikaba tichingotaxwa kwatiri kuenda kumberi apa mazim dollar hongo vadzikisa 2% tax ye foreign currency yanga iri pa 4% kuenda pa 2%. Asi 2% iyi yagara iri marwadzo nekuti vanhu havana mari yakawanda vachiranga ramba vachingotaxwa nehurumende.
Chamukatiwo muzvinafundo Ncube vakwanisa kuita mubudget mavo muchii chinopembedzwa?
Ndingafunga kuti zviri nano mubudget ndezvekuti vaisa mari yakati wandei kubazi rezvedzidzo nebazi rezveutano. Asi dambudziko rangu randinoona makore nemakore ndekuti mapazi iwaya vanopiwa mari yakawanda asi minister of finance havazodisbursi mari yacho nenguva.
Ko iro bhajeti rinotiratidzei pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi?
Tichitarisa kuti remangwana rakajeka here nebhajeti? Harina kujeka. Zviri kuratidza kuti nyika icharamba iri mumarwadzo einflation nekuti expenditure ikaitwa nehurumende gore rinoteera iri ichaita kuti mari iwande mumarket marets otanafurikira chimbwa mupengo. Saka hakuna kujeka kwatiri kuenda. Naivo minister of finance vazviratidza mubudget havana kubva patarget yavo zvavaita makore ese annual inflation nekuti nofunga nevadzidza kuti makore ese avaimbo patarget vaiipotsa zvakanyanya.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana pakati pehurumende nevarwi veM23 kunonzi kwambomira kwemazuva maviri muDRC. Mutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi vakaenda kuAngola uko vakatenda kuti paitwe chibvumirano cherunyararo nevakavapandukira ava. Kurwisana kwakanyanya kuri kuitika kuGoma. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nengo dzemaRepublicans dzave kutungamira dare reHouse of Representatives muAmerica dzinoti dzichaenderera mberi dzichiona kuti America icharamba ichibatsira Ukraine muhondo, asi dzichiti dzinoda kuona kuti rubatsiro urwu runenge ruchifambiswa sei. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevadiki kana kuti Youth Forum.
Ini ndinoitwa Boris Mugutsi, ini munyori anoona nezvemutemo ugari zvinazvo kana kuti legal secretary. Ndiri mudzidzi wemuZimbabwe kuMidland State University. Chirongwa chatinacho seboka rezvinatsu, boka revadzidzi, chekuti vadzidzi vanorese kuvhota chakamira chakadai. Tiri kufamba muzvikoro zvese zvepamusoro, mauniversities, mumacolleges, mumapolytechnics. Tiri kupinda tichikurudzira vechidiki kuti tisakuvhota, tinovapa yatinoti voter education. Tapedza kuvapa voter education, tinotsvaga atinoti mavirgin voters. Ama 2000 mazhinji havana kunyoresa kuvhota. Ndivo vatinotora toapa zvekufambisa, toatsvagira transport voenda unorejista kuvhota. Pari zvino tatotifambei zvakanyanya, asi ticharamba tichifamba kusvikira taona kuti vechidiki vese, astudents ese anyoreka kuvhota panosvika pa2023.
Chikonzero chei chavari kupa chekuti vatadze kuenda kunonyoresa kuvhota vanhu vakawanda munyika vachifunga kuti ndo vanonyatsoziya zvakakoshera iyo kodzero yekuvhota?
Takatonyanya mune vechidiki pakushanda kwatamboita navo zvazvino. Vechidiki havatori nabasa kungoshayiwa hanya nenhau dzesarudzo. Vanoona sekuti sarudzo hadzina chekuita nezveupenyu hwavo. Ndokusaka tiri kuvapa yatinoti voter education, totsanangurirana navo kuti sei vachifanirwa kuvhota uye zvakakosherei kuti vange vachinovhota. Ende imwe nyaya iri kuita kuti vechidiki vasade kunovhota nyaya dzesarudzo dzinobhaidzwa muZimbabwe. Vanogona kupa mienzaniso yesarudzo dzakawanda kubva mune dza2000 kusvikira pane dzakapedzisa dza2018. Vanokuudza kuti maelections haashandi, hakwanisi kuita kuti tibvise hurumende yahudzvanyiriri yezanupf iripo.
Saka mushure mekuvadzidzisa kudai, zviri kubatsira here?
Ndinoti zviri kubatsira zvakanyanya, asi hakuzoshayi kwaakonhii. Kune nhunzvatunzva kusingadi kunzwa nyaya idzi, zvekuti chero ukapedza nguva yako uchivatsanangurira havana chavanobata. Asi tinofara kuti veruzhinji, vadzidzi vazhinji, mastudents mazhinji ari kutambira shoko here nemufaro. Kana makatarisa muchitarisa mafambiro ataita pari zvino, unoona kuti taregisisa vanhu vakati wandei kudaro, vakati wandei. Nokudaro tinoti haiwa, zviri kufamba, shoko riri kutambirwa, vechidiki varunzwisisa.
Takaona vana vachipinda mutsaona vachienda kunorejista kuvhota, ivo vadzidzi vezinasu, zvakafamba sei?
Tine hurongwa nezvakaitika ipapo wechidiki mastudents ekuGreat Zimbabwe akabata nekuRCU. Vakange vapuwa transport saizvozvo, pakatanga paenda boka rakaenda richinopa voter education vachibva vanyora mazita, vachibva vachisarudza zuva ravakaenda kunotakura vanhu kuti vanonyorese kuvhota. Vaakudzoka ndo pakaita motokari itsauna yakabva vhiri, pakakuvara madzidzi vanokwanisa kuita
Munofunga kuti munokwanisa here kusvitsa uwandu hwamuri kuda panozosvika nguva yekuti kunyoresa kuvhota kwavharwa vanhu vaakuda kupinda musarudzo dzegore rinouya idzi?
Tiri kushanda semadhongi kuti panosvika nguva iyi tarisiro yetu ndeyekuti 80% yemastudents inge yarejista kuvhota, nekuti tinoona sekuti sarudzo dzakanyanya kutikoshera isu vadzidzi, nekuti tisu tichange tichinopinda munyika isina mabasa, nyika yakaondongwa, nyika ine udzvanyiriri. Nokudaro tichatya kuti tishandise mukana uyu kuti tinge tichikokorodza vose vadzidzi vafane vagotera hurumende iri nani kuitira kuti pavanozopedzawo zvechikoro zvavo vachinopinda munyika vapinde munyika ine mabasa vapinde munyika ine utongi hwejekerere vapinda munyika zvisina uti
mukutarisa kunyorisa vadzidzi vangati
ndikati tishande nemanhambazi zvinhu zvinogona kutineta asi chatiri kutageta ndechekuti patinoengidza mastudents ari mumagroups tikasvika kana kuti vari 15 kune iya yekusecha pafoni yekuti star 265 ndiye atinoita ukaita pafoni pako tikatokuona usina kunyoresa kuvhota tobva taita kuti titotaure newe ukwanise kuinge uchinonyoresa kuvhota nokudaro ndokuti 80% yemastudents iri kufanira kunge yanyoresa kuvhota pachazosvika sarudzo idzi ende kwatiri hatitini zvakangooma nekuti shoko riri kutambirwa mari yetransport iyo iri kuzotombotiperera tinozotombosvika panguva yekuti tinopererwa nemari yekutakura vanhu avo zvakafanana nepari zvino ngatitaura nevadzidzi vari kuezekio guti university vari kundi mukoma borisi huyaitisakure vadzidzi tine vadzidzi vanokwanisa kuita 76 vari kuda transport mari iyo hatisati tatoiwana ndechekumhanya mhanya tinge tichinotsvaga mari iyoyo vakwanisa kuti vachinonyoresa kuvhota
ko sei musiri kutaurawo nezeki kuti iende kunonyoresa vanhu muzvikoro
nyaya yezeki inyaya yakatiomei nekuti patakatanga chirongwa izvi ndo matangiro ayakaita takanzora kuita nhaurirano navo tichiti vaende vanoise masenders avo ikoko kuti vadzokorore iya vanoti dzi asi hazvina kubuda sematarisiro ataita nokudaro takuona kuti isu takufanira kutongomira nezviripo kuenda tinonyoresa kumahofisi avo anenge ari padhuze acho
aiwa tinokutendai mukoma boris nekupinda muchirongwa chedu
mazvita
avo vanga vari vaboris muguti vanova munyori wezvemutemo musangano revadzidzi rezinasu iko zvino tochienda kuna tsanonoka hwande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
manheru akanaka vateereri ndini tanonoka hwande ndichiti ndinofara zvikuru kuti tiri tose muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi tine mubvunzo wakanangana namufundisi David Simango zvakare uchibva kuna amai Sivanda
makadiko baba Hwande navateereri vose vezvechitendero ndanga ndichikumbirawo kuti mundibvunzire kuna Reverend Simango mavhesisi ari kundinetsa ari pana makonaini mavhesisi 18 na19 pano murume akauya nomwana wake akanga achirwara kuti azonamatirwa akawana Jesu vasiku vadzidzi vakakona kubisa mweya wakaipa saka Jesu paakati achisvika murume uyo akaenda kuna Jesu akati ndauya nomwana wangu kuti muzomunamatira asi vadzidzi venyu vakona kubisa mweyawo saka Jesu akatotsamwa akati munoda kuti ndisvike rini muchiti kana Jesu asipo imwe hamugoni kubatsira vanhu saka vadzidzi vakazoti vavavuga najesu pavhesi 28 vakatozobvunza jesu kuti kune mhaka yei takona kuburisa mweya wakaipa jesu unotaura kwavari kuti pavhesi 29 kuti zvorudzi urwu zvinotoinda kana munhu achinamata saka ini zviri kundishamisa kuti kana achiti kwai zvorudzi urwu zvinoinda nokunyengetera ivo vadzidzi vakanga vachimbobisa mweya wakaipa tikatarisa kuna Marko 6 vhesi 13 vadzidzi vajesu vanga vachimbobisa mweya yakaipa saka ndozvandangidavo kuti dene mufundisi vandibatsirawo ipapo
manheru akanaka mufundisi Simango mubvunzo wenyu uyo
manheru akanaka ibaba Hwande nevateereri vedu vestudio 7 tinotenda nemubvunzo pamusoro pamako chapter 9 apo jesu waiva navadzidzi vake vachibudisa mweya wakaipa saka nyaya iri pano tinoona kuti jesu waiva nevamwe vadzidzi vanokwana vatatu vaakakwira navo gomo kundonyengetera paakanga achinyengetera kubani uko kwakasara vamwe vapfumbamwe ndipo pakauya baba ava nemwana wavo vakakumbira kuti vadzidzi vadzinge mweya wakaipa kumwana uyu asi vakakundikana kudzinga dhimoni iroro ngationei panapa kuti pavhesi 17 panotijekesera kuti mumwe wavazhinji akauya akati mudzidzisi ndauya kwamuri nomwanakomana wangu uno mweya wembeveri saka mwana uyu kurwara kwake kwaikonzerwa nomweya waimukonzera kuti ave zvaari saka vadzidzi havana kugona kudzinga mweya iwoyo jesu ndopaakazorayira kuti achiuyaye naye kwandiri achibva adzinga mweya uya akaita zvokuurayira achitaura achiti iye Jesu buda pamunhu iwe mweya wembevere newe mweya wematsi urege kudzoka futi kumwana komana uyu saka mweya uya ndokubva wabvundisa mwana uya achibva awira pasi akapopa mafuro richibva rabuda dhimoni riya ndokubva raenda zvakashamisa vadzidzi vake vakati ko sei tisina kugona kudzinga dhimoni iroro iye Jesu akavapindura akati rudzi urwu saka toda kuona pano kuti anorevei kana achiti rudzi urwu zviri paverse 29 Jesu unoti rudzi urwu harutongobudi asi nokunyengetera saka tinoona dambudziko racho kuti rwaiva rudzi rwomweya wakanga wakabata mwana uyu ngatizivei kuti mweya yakaipa ina marudzi akasiyana-siyana ine nhanho dzakasiyana-siyana ine maranks akasiyana-siyana saka rudzi rwacho runotaurwa najesu panapa rune nharo zvokutoti kuti rubude munhu anonamatira wacho unofanira kunge uri munhu anonyengetera nokuzvinyima zvokudya nokutsanya zvinoreva kuti unobva wava munhu anozvipira zvizere mukushanda divi rezvomweya kukunda nyama saka naizvozvo zvinokukonzera kuti uve nesimba nokuti unenge wakarerekera kudivi ramwari nomwoyo wako wose unenge wakazvipira unenge uri munhu anoratidza kuti pano ndinovimba namwari chete saka kunyengetera kuvimba namwari kunyengetera kutaura kuti inini handingagoni ndiri ndega saka kunyengetera nokuzvinyima zvokudya kuratidza kuzvininipisa kuti handingagutsi nyama yangu iyi ndichashingirira kugutsa mweya wangu zvino wadaro mweya yakadarowo inobva yakutyavo inobva yabuda nokuti ine nharo saka jesu akataura achiti rudzi urwu kwaireva rudzi rwemweya yorudzi irworworwo rwaitambudza mwanakomana uyu saka muchiona kuti vamwe vanhu vanonzi uno mweya wengozi uno mweya wakati uno mweya wakati mweya iyoyo inosiyana-siyana saka imwe yacho inotonetsa kubuda nokuda kwokuti iko inenge ine rengi repamusoro rokutambudza saka ndinokurudzira vose vanamati kuti zvimwe zvinhu zvinokunetsa nezvinokutambudza sungirira kunamata unokunda unobudirira nokuda kwokuti kunamata unenge uchiratidza kuvimba kwako namwari isu tinovimba namwari ngatirambe takadzikisa gejo remunamato nokuti pakunamata ipapa ndipo pano kukunda kwedu nokubudirira kwedu
tinotenda zvikuru netsananguro yamatipa mufundisi Simango
tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vedu
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo timirai maaudio enyu kuwhatsapp namba dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa tinotenda tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zviri kuitika kumakwikwi FIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kuQatar. Pamutambo uri kutambwa iko zvino Croatia yakarova Canada 2-1 kwapera iko 67 minutes. Pane mumwe mutambo Morocco yave nyika yechipiri kubva kuAfrica kukunda mumutambo weWorld Cup mushure mekushura mare nekurova Belgium 2-0 nasty. Chikwata chemuAfrica chakatanga kukunda kumakwikwi ari kuitwa kuQatar aya iSenegal iyo yakarova Qatar 3-1 kusvika pari zvino France chete ndiyo yabudirira kupinda muchikamu chechipiri chemakwikwi aya. Nasi mumwe mutambo watambwawo wapera wakadai Japan yarwa 2-1 neCosta Rica. Aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vaimbova gurukota muhurumende Xavier Tyson Kasukwere vanonzi vari kuronga kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Asi bato reZANU PF rinoti harivhunduke mutsindo wejongwe. Morocco yoita maminimini ku World Cup nekurova Belgium 2-0. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isindebele.